wonku mishina ye yakaosvika yese yatanga takatarisira mishina ye inoita 2600 ndo mishina yatanga takamirira apo kubva musi watakatambira 400 kubva mu 3000 dzese dzatakatenga kubva kuLuxton saka pari zvino mishina yese inoita 3000 yamo muno munyika 2600 yakasvika zvinhu zvakapera tichiri kutarisa kuona kuti inoenderana here nezvo zvatakanga takapa Luxton kuti vagadzire mishina yakaita izvi hasati zvapera tinofungidzwa kuti zvinopera mangwana chitatu
zvii zvamunenge muchitarisa apa
patinotenga mishina iyi pane atinoti maspecifications atinovapa kuti kompyuta iyi inofanirwa kunge ine memori yakadai inofanirwa kunge yakamira zvakati iine kamera inosumuka iine zvakati zvakati saka izvi ndo zvinenge zvichiongororwa nevanhu vedu kuona kuti mushina wega wega wauya uri kuenderana here neizvo zvatanga takawira neLuxton kuti ndo zvavachagadzira
saka kana izvozvo zvapera matendeseka kuti mishina iyi ine zvese zvamuri kutarisira munenge moita sei
kana tapedza izvozvo mishina yese yamo takuchiitumira kuti mishina iende kumaprovinsi zvichienderana nekuti provinsi yega yega takaipa mishina mingani ichienda kudaro tinenge takuti vanhu vedu vachipinda mumaruwa mune vanhu vachivadzidzisa kuti voter registration iya yataitaura iya yatinoti outreach program yaakuchitanga saka tinenge tichida kuvapa mazuva mairi matatu ekuti vafanoudza vanhu nekufanira vadzidzisa kuti vaenda kupi vanotarisirwa kunoita sei vanofanirwa kuenda vakabatei vanhu vedu vachibva vazoteera mumashure vachitanga kunyoresa vanhu saka tiri kufunga kutarisira kuti vanhu vatange kunyoreswa mumaruva ese emuzimbabwe musi wa10 svondo rinouya musi wechipiri musi wa10 October